WAPPOZIT-DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yeSouth Africa yadzika maroadblock mazhinji ekubata nekudzorera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro. MuAmerica, nzendo dzendege dzinopfuura zviuru zviviri nemakumi matatu, 2,300, dzakakanzurwa pamusoro pechando neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevashanu 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevana 664 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakazvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi matatu nevaviri 5,032. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zviviri zvine gumi nezvina zvine mazana masere ane makumi manomwe nevasere 214,878. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana masere ane makumi matanhatu nevana 4,132,864. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mana nezvina zvine makumi maviri nevasere 3,144,028. Vabaiwa nhomba yetatu vave mazana matatu ane makumi maviri nevapfumbamwe 329. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yeSouth Africa inoti yaisa mapurisa panzvimbo zhinji mumigwagwa inobva kubhodha reBidebridge, chinangwa chiri chekubata vanhu vanobva kuZimbabwe vachipinda muSouth Africa vasina magwaro. Gurukota reSouth Africa rinoona nezvemukati menyika, Dr. Aaron Motsoaledi, vanoti nyika yavo ichabata nekudzorera vanhu ava kuZimbabwe, chinangwa chiri chekumisa vanhu kuti vasapinda muSouth Africa vasina magwaro. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neSouth Africa zvagara zvichiitwa makore ose panguva ino yaJanuary, vachiti South Africa haisi kuzobudirira kunze kwekuti yanzwisisa kuti vanhu vari kuita izvi nemhaka nekutambudzika kwavari kuita munyika yavo.
Makadenyiwo vawande. Maroadblock aya hazvinhu zvagara zvinongoitika. Pese panofamba mabhazi vahwande paya nyangwe nguva ipi, kungoti vamutsvaredi vanenge vasina kunge vaipfuura nepo. Maroadblock agara anotogara ariko, anotowanda kudarika mairi avarutaura nezvawayo. Vanhu vagara vanokupfuura pane maroadblock. Tingataura nezvemaroadblock, vanenge vatopfuura pabhodha chaipo, pakatoiswa mutsara, pakatoiswa waya, pakaiswa electric fence. pakaiswa vanhu pakaiswa masoja kadai zvizvi zvinosenza zvese zvo vahwande vana vaimbonosvika kubhaubhabho kwavarikutaura nezvako kupi nekupi kunotarisa maroadblock kana bhodha richisenza sei vari vachiisa maroadblock ivo vanhu vachigo ivo vaine bhodha rinokwafawa hunge rine richirambidzwa vanhu kuti musadarika apa paine masoja paine zvese saka igaro ziva kuti aiwa masoja vanhu vehome affairs vagara vanenge variko and vanhu vanenge vakatozvigadzira izvozvo vanongonetsa mazuva mairi ekutanga nematatu asi vanotozojairawo kuti aiwa vanhu kwavari kubva uku kunotamburwa vanhu kwavari kubva uku kune nhamo vanhu kwavari kubva uku hakuna cheuviri vanhu kwavari kubva uku kune nzara hakuna donodzo hakuna zororo saka vanopedzisira vazozvinzwisisa kuti aiwa regai vanhu vaende havana mhosva yavari kurupara asi kuti vanhu vatambura vashaya chekubata vanhu vasiri kuenda kunoba asi kuti vanhu vari kuenda kunotsvaga mabasa vanhu vanotori nemabasa avo avanosenza zvakasiyana siyana saka naizvozvo ndo mamirira azvine zvakaita vahwande wayo
ko nyaya yekugara nekushanda musouth africa nemagwaro kana kuti Zimbabwe exemptions permit munoiona sei vajuru
kunyaya yemapemits mazimbabwe exemption permits vanotsikawo madziro asi zvinobatsirei kuti mune mamillions emazimbabwens ari musouth africa asina mapepa votanga kukumura vane mapepa kukumura mapepa vachivagujunura vachivaita vachiwedzera uwandu hwevanhu vasina mapepa ndinoona sainge kuti vakaita mistake hombe ipapo haisi mistake kuti vanofanira kunge vachidada nayo minister mutswaleri yekuti havasi kudzoka vashure panyaya yekusapa zvizvarwa zvezimbabwe mapemits izvo zvakanga zvagara zviine mapemits vangowedzera kushaya zororo kwehurumende yesouth africa vachitumira vanhu ende chinoshamisa vahwande ndechekuti mota dzinenge dzichitakura vanhu dzichivaendesa kuzimbabwe dzinongodzoka dzakazara vanhu vanongoripa votowana transport yekudzoka nayo zvekare saka zvinobatsirei hapana chavanenge vachingoita kungoitisa vaya vanenge vatakura vanhu mari kungoitisa mapurisa mari musouth africa hamusi munobva manyanya kusungwa vanhu zitereki kana munhu akabatawo zvake chimwe chinhu muruoko saka nyaya iyoyo haisi nyaya yekuti inyaya itsva kana kuti ingavhundutse ende zvekare muna january zvagara zvinongozivikanwa kuti vanhu vakawanda vanenge vachibva kuzimbabwe vachienda kusouth africa vachinotsvaga mabasa uye vanga vari pamabasa avo vachidzokera kumabasa ikoko
avo vange vari mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association vadennis juru vari parunhare kusouth africa nestudio 7 tichitevera mashoko akataurwa nesangano rezimbabwe electoral commission zec ekuti rakakwanisa kunyoresa vavhoti vanoita zviuru zviviri 2000 chete mugore rose ra2021 zec yakashorwa nemasangano mazhinji mamwe achipomera mhosva yekuedza kubatsira bato riri kutonga rezanu pf sachigaro vesangano rezimbabwe election support network vaandrew makoni vanoti zec iri kutadza basa zvinotyisa uye pane zvinofanirwa kuitwa pamusoro penyaya iyi tabata mutauriri wezec vajasper mangwana tikavabvunza kuti sei sangano iri rakatadza kunyoresa vanhu vazhinji gore rose
kurejista kuvhota muzimbabwe hakumanikidzwi pamutemo saka zec haisiyo ingapiwa mhosva yekuti sei vanhu vasina kuuya kuzorejista hongu zengi ndiyo ine mvumo yekudzidzisa maringe nezvekuvhota uye ndiyo inotarisirwa kuti inge ichirejista vanhu munguva yose kubva gore chitanga kusvika richipera zvinova zvinhu zvanga zvichiitika kuzimbabwe electoral commission kumahofisi edu ose ari 73 kune mapoka mazhinji akapiwa mvumo nezve kuti adzidzise vanhu nezvekuvhota dambudziko ratinaro munyika nderekuti ruzhinji rwezimbabwe runofanira kunyoresa kuvhota nguva yesarudzo chete ndo zvatakaona munguva yakadarika
vamangwana sei zec yakanyoresa vanhu vashoma kudai muna 2021
chapinda tano chokuti zoda kuti zvongorogwe zvekare kuti namba yavanhu ava yatinoti vashoma kokumakore atakabva kumasure uko pamakore 5 kana 10 pavanhu vakapinda musarudzo yakashandiswa kuvhota muna 2008 vakanga vari vangani uye vakapinda zvemusarudzo yekuvhota muna 2013 vakanga vari vangani uyezve kusvika kupinda musarudzo ya 2018 zvinotiratidza kuti tingati zveshuwa gore rino vanhu 2900 vashoma here kana kuti
zviuru nezviuru zvakasvitsa 18 years muna 2019 muna 2020 muna 2021 saka vanhu vese ava votadziswa kuvhota here moita sei navo
Isu seZimbabwe Electoral Commission hapana munhu anofanira kutadzisa kuvhota asi kuti tiri kungoramba tichidzidzisa vanhu nezvekukosha kwekunyorisa kuvhota uye sezeki chirongwa tikuvinga vanhu kunoregista chichaitwa pakutanga kwegore
vamangwana vashandi vemumacenta enyu 73 vakanyoresa vanhu 2000 zvinoreva kuti senta imwe neimwe yakangonyoresa vanhu 27 chete gore rose zvingaitawo here izvi vamangwana
sezvandambotaura kunyorisa kuvhota hakumanikidzi muzimbabwe uye isu sezeki tinoregista vanenge vauya kumahofisi edu vane zvinotarisirwa pamutemo kunyoresa kuvhota
varipo vanoti iyi inzira yezeki yokubatsira zanup f munotii kwavari
hatizousedze kuti vanenge vachireva kuti kudii kana vachiti kudai isusu tinobetsera vakati kana kubetsera vakati nokuti sokutaura kwedu tinoona sokuti takambohwa panhare vachitaura pamwe chete nomutauro wedu wecommission Mike Azembe tikava mapato maviri anokukwidza muzimbabwe rimwe richiti roda kuregista 5 million rimwe richiti roda kuregista 6 million saka rati kana vanhu vachiregista vari vashoma hapana ungafara pamusoro paizvozvo pamapato anopikisana kunyanya ari pamusoro muzimbabwe saka handioni sokuti tingada kuti totodawo kuzvisa kuti vanenge vachizama kuti kudii kana vachitaura kuti tiri kubetsera rimwe bato nokushayika uko kuregista kwavanhu
iyo zeki ichaita sei nenyaya iyi sezvo vanhu vasiri kunyoreswa zvakakwana
sezvandamboreva ticharamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzavo dzokuvhota uye tichaenderera mberi nechirongwa chedu chokuvinga vanhu kunzvimbo dzavanogara tichinyoresa kuvhota asi kunyoresa kuvhota hakusiko kuga kwakatikoshera asi kuti tizoona zvekare kuti ivo vanonyoresa kuvhota vanofanira kuzovhota zvakare nokuti mukatarisa muchaona statistics dzedu dzinoratidza kuti vanhu vakanyoresa kuvhota vangani uye vazoenda kunovhota vakawanda sei
avo vange vari mutauriri wezek vajasper mangwana vari parunhare kuharare nestudio 7 mashoko atiri kutambira anoti zeki yachinja ichiti yakanyoresa kuvhota vanhu vanoita zviuru zviviri zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe neumwe 2971 kwete 2000 yavakanga vambotaura nhasi vadzidzi vachaenderera mberi nekunyora bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council O-level neA-level examinations bvunzo dzakanga dzambomiswa kuitira zororo rekisimisi hurumende yakazivisawo kuti zvikoro zvichambomira kuvhurwa pamusoro pekupararira kwecovid-19 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti hurumende inofanira kutora mukana uyu kuti iite hurukuro nevarayiridzi pamusoro pemihoro yavo uye zvikwanisiro zvokurwisa kupararira kwedenda iri muzvikoro mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza studio 7 kuti kana hurukuro idzi dzikasaitwa kuvhurwa kwezvikoro kuchanetsa zvikuru
zvikoro zvinenge zvichavhurwa zvakavharwa nokuti varayiridzi vari kutambira mari mashanguropata 24,000 RTGS apa muzvikoro mari dzakakwira dzava kubva pa75,000 kusvika pa260,000 zvekare muzvikoro takavhara COVID yakandira mazai yatambarara sorunyemba hapana danho rokuona kuti tingapedza sei dambudziko reCOVID saka takatarisana nedambudziko kana matambudziko maviri
matambudziko amuri kureva ndeapi Dr. Joe
rokutanga nderokuti tinoona vana vechikoro vakawanda vachitadza kuenda kunovhura zvikoro nokuti vabereki havana mari vabereki vamwe vakawanda varayiridzi havana mari tinoonawo varayiridzi vachitadza kuenda kunovhura zvikoro nokuti havana mari vari incapacitated uyezve kunga wakupenga kuti varairidzi vaende kuzvikoro kuinda kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kudzimba. Saka kana pasina zvinenge zvaitwa nehurumende, tinoona zvakakurira kumusoro kuti zvikoro zvivhurike. Papa chida kuti paite musangano mukuru unoti health officials vanenge varipo, Minister of Education varipo, varairidzi varipo navabereki. Ndokuti tise musoro pamwe chete tione kuti zvikoro zvingavhurika sei. Kana pasina nhaurirano maringe nemari dzinotambirwa navarairidzi, maringe nedenda recovid, tinoona zvikoro zvichinetsa kuvhura kana zvichivhura zvakavharwa.
Saka imi varairidzi nehurumende makatadza kuwirirana pachinhu chimwe chete zvacho kwegore rese.
Hurumende hapana zvairi kuita zvakajeka kunze kwekungotaura manyepo wokuti operation procedures. But operation procedures dzisina kutaurirana uye kuongorora varairidzi nevana vechikoro kuona kuti avo vanhu vasati vaenda muzvikoro vaongororwa kuona kuti havana utachiona hwecovid, zvinganetsa kuti zvikoro zvivhurwe uye zvevarairidzi havana mari dzokuenda kuzvikoro vari incapacitated. Saka zvikoro zvichanetsa kuvhura nemaringe nemari dzinodhura uye zvevarairidzi vasina mari dzokuti vaende kunovhura zvikoro, uyezve kushayikwa kwenhaurirano pakati pevarairidzi nehurumende navabereki pamwe nehealth officials neminister of education. Saka kana pasina kukanya vanhu vari vese, vanhu vachikomba vachita mukombera pamwe chuma chomuzukuru, zvichanetsa kuvhura zvikoro mugore ra2022.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwashira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri wezvedzidzo vataungana Ndoro, asi vandoro vakambudza Studio 7 svondo rapera kuti hurumende iri kuita basa guru rekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti bato reZANU-PF rarambidza nhengo dzaro kupemberera zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vematunhu vebato iri, richiti sarudzo idzi dzawedzera kusawirirana pakati pevatsigiri vava Munangagwa nevatsigiri vava Chiwenga. MuNewsday makare, mazuva akapiwa sangano reSports and Recreation Commission kuti idzorere bhodhi reZIFA pazvigaro zvayo anopera nhasi. Kusaita izvi kuchigona kukonzera kuti Zimbabwe irangwe neFIFA, zvinogona kuitadzisa kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inini ndoda kungotenda zvakanyanya, ndoda kutenda zvakanyanya CGM Chinoi. Aiwa, basa vanogora ndaguma zvangu ndasarenda. CGM Chinoi inoshanda hama dzangu. Aiwa aiwa, ini ndasarenda. Basa CGM Chinoi anoshanda ari kugora basa, ndari kuita basa nemazvo. Tangotenda vana chefu Mangwiro, chefu Mangwiro. Aiwa, basa muri kuita chefu Mangwiro. Tozvitenda zvese zvamuri kuita, rambai muchibata basa. Muchigadzirisa nyika inake, tokutendai chaizvo nebasa ramuri kuita vana chefu Mangwiro muchinhoi nevamwe venyu.
Pamusoro kwasavisi vashamara Studio 7, ana mukoma Chiunga, ana mukoma Tanonoka, vana Blessing, vana Tandikile Sibanda. Zvinyapoapo ndongotiwo adai gerai ZANU-PF yambobva hurumende ZANU-PF yamamboita kuti dai abvawo ZANU-PF. Ndotiwo yepinyuye vashamarari vese veStudio 7.
Yepi
MGC Zukuti Happy New Year Arukutaura Nichikamba Brighton Arukutaura Nripa Johannesburg Arukukara pa Cosmos City
Mangwana ni pa Studio 7 Magadini Hai sino chengetwa Tinotenda ni naoza muno tipa Tinotenda zikuru Rambai magadaro Tinotenda gorerese mchitipa nao Zisina kwa zakarere kera Zisina kuchekera divi rimwe Emi amurumi mchifuriza Munotea urazinu zechokwa adi Rambai mchenda mberi no kutipa nao Zizakanaka zinokosha mupenyu wedu isana we Zimbabwe Chokumbira masuike nekunzimbo ziriku zasi masuingu uku Konana chikombezi kuchirezi Tona matira ukuti mwe musi Tuzo waone Studio 7, inote uraone chichangani, vanwagone kuunzwa, tinotenda, ikesine, sinene, osa emkate kise, iku Happy New Year.
Izo zanga tiri pungwa zivangu la tereri, jisine ine Studio 7. Isu atina kwa takarere kera, tumirai mazuenyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 Muchiti uzazwa munofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kushika masikata nezio sondo, zendo zaifazu wakuitua nendike jineita zuru ziviri ne mazana matatu 2300 zakanga zakanzuwa pa msoro pekunda ya kwechando kutonora uye netenda re COVID-19. Nemusi we mugovera, zendo zendeke zinoita zuru ziviri ne mazana manumwe 2700 zaka kanzuru wa mu Amerika uye nzendo zinoita zuru zina zine mazana manumwe 4700 zaka kanzuru wa pasipose. vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFly University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti makambani endege ari kukurudzira vashandi vavo kuti vashande maawa akawanda vachivapa mihoro yakapetwa katatu pane yavanogara vachitambira. Ngatinzwei vachirondedzera zviri kuitika.
Zviri kuitika munyaya dzokufamba nendege maairports omuAmerica namamwe ari kunze kwenyika ndozvokuti kuri kuita chando chiri kudonha chiri kunaya chichizadza maairport chidzadza marodzi zvokuti ndege kune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Chicago muno maAmerica dziri kutadza kusumuka paairport dzobva dzokanzwirwa kuti hadzisi kuenda. Kozoita varwere vanobatwa nechirwere checovid chiriko ichi vanosanganisira vashandi vamwe vokuairport vangava vashandi vanotutira mabhegi vangava vashandi vanodhiraivha ndege navashandi vese vanosevenza kuairport vari kurwarawo vamwe vacho vachitadza kuinda kubasa. Zvinozoita kuti ndege isange inenge isina kunge ina vashandi vakakwana. Zvekare migwagwa yendege yapasi paairport inenge yakazara chando chinofanira kunge chichimbokurwa chose ichocho. Saka zvinoitika ndozvokuti ndege kuti inatsofamba zvakanaka inenge ina vashandi vakakwana, yagadzirirwa zvakakwana mugwagwa wayo pamwe chete namapapiro ayo. Saka kana izvozvo zvisina kuitwa nokuda kwekuti kune chando, zvinenge zvichitova sefi kukanzura ndege kukanzura rwendo irworwo kubvira mazuva 8 apfuura uzuva nezuva kwaikanzurwa ndege dzinosvika kuma 1000 nhasi dzatosvika kuma 2000 dziri kukanzurwa vashandi vashandi vachitadza kuwanikwa. Zvekare kune ndege makambani endege mamwe akatoti vashandi vayo vanokwanisa kushanda muna January overtime, tinokwanisa kuvapa pay yavo times 3 kuitira kuti vakwanise kufambisa vanhu vari kubva kuholiday.
Matanho nenyaya yevashandi vemumaairlines ava profesa, chii chashatisa kuti vanoshanda pamaairports kana kuti mudzindege umu vanyanye kubatwa necovid-19 kudari?
Chanyanya kuita ndechokuti kuno kuAmerica inguva yewinda yechando chinoita kuti vanhu vaungane mudzimba, pavanoungana mudzimba nyange vapinda mudzimba vanamba mask vanobva vabvisa mamask iwayo. Zvekare inguva yeholiday yatinoziva kuti vanhu vanoungana vabva kumativi akasiyana siyana enyika vanenge vaine zvavanenge vainazvo zvingava zvirupere. Saka vashandi vekuairport vanhuwo vanogara mudzimba dzatinogara vachifungarawo nehama dzavo dzinoedza bva kumativi mane enyika vanobatwawo nechirwere ichochi. Ndo zviri kuitika kuti chirwere chemhando yecovid-19 ichi chiriko mazuva ano chiomicron chinonyanya kubatirisanwa zvakanyanyisa chaizvo. Saka ndo chapambira muAmerica munomu kuti tiri kuona kuti vari kuenda kuzvipatara vatokwira zvenhamba dzacho dzawanda, vari kufa zvekare nhamba dzacho dzawanda zvekare. Saka zviri kubatawo vashandi vangava vokuairport vangava vomumakambani, tinoudza kunyange zvikoro zvinofanira kunge zvichivhura mangwana zvatoti tombomira kune dzimwe nzvimbo nokuda kwechirwere icho chichi.
Kukanzurwa kwemaflights awa profesa kunobata zvakadini nyaya dzezveupfumi?
Kunobata nyaya dzeupfumi nenzira dzakawandisa chaizvo, nokuti patinoona ndege iri mudenga umwe isu tine tichifungira kuti inonge ichingova navanhu chete vairi kuendesa kwairi kuendesa. Ndege dzinotakura zvinhu zvakawanda zveupfumi hwenyika, zvinotakura yatinoti cargo iyei, zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kune dzimwe nzvimbo zvatengwa ikoko, dzingava kana hembe chaidzo, dzingava kana mishonga yamapiritsi chaio. Saka kana ndege ikasasumuka inenge yatodzasa upfumi hwenyika, nokuti zvainge ichifanira kutakura pamusoro pavanhu. Zvekare vanhu ivo vavo vatokona kuenda ipavo, vamwe vacho vanga vachienda kumabasa kunoshandira upfumi hwenyika. Saka zvinotinyanya kuafekta chaizvo. Sa
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFly University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevashanu 15 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yeSouth Africa yadzika maroadblock mazhinji munzira dzinobva kuBidebridge kuti ibate nekudzorera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro. kuAmerica nzendo dzendege dzinopfuura zviuru zviviri nemakumi matatu 2300 dzakakanzurwa nezuro pamusoro pechando necovid-19 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.